Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wechipiri chiwabu 19, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vasvika pamakumi mana nevatanhatu uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo yaitwa nhasi. Kurambidzwa kushanda kwemakombi pamwe nemabhazi asiri pasi pekambani yemabhazi yeZupco kunonzi kwave kukonzera matambudziko ekushayikwa kwechekufambisa. Nhengo dzeparamende dzaungana nhasi kuHarare International Conference Center pamusangano usina kupindwa nenhengo dzeparamende dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe wasvika pamakumi mana nevatanhatu uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo yaitwa nhasi. Kurambidzwa kushanda kwemakombi pamwe nemabhazi asiri pasi pekambani yemabhazi yeZupco kunonzi kwave kukonzera matambudziko ekushayikwa kwechekufambisa, izvo zvava kuita kuti vanhu vaungane munzvimbo dzinokwirirwa michovha panguva iyo nyika iri kurwisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19 munyika. Hurumende yakadzika mutemo unorambidza vemakombi kutakura vanhu munguva ino yechirwere cheCOVID-19 senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi ichiti mabhazi anenge ari pasi peZupco ndiwo chete anobvumiswa kutakura vanhu. Asi vamwe vemabhazi nemakombi vanonzi havasi kuzvipira kuenda pasi peurongwa uhu nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana izvo zvinosanganisira kunonoka kubhadharwa neZupco. Nezuro vemabhazi vakazvimirira ava vanonzi vakaita musangano nevakuru vekambani yeZupco kuti vaedze kuwirirana panyunyuto dzevemabhazi ava. Nhasi vemabhazi ava vanga vachitarisirwa kusanganawo zvakare nevehurumende kuti vagadzirisane. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuZupco kuti matano avari kutora ndeapi ekugadzirisa dambudziko iri. Asi mukuru wesangano revagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti hurumende inofanirwa kugadzirisa dambudziko rezvekufambisa iri nekukasika zvinhu zvisati zvaita manyama amire nerongo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Isusu seHarare Residence Trust tiri kuona kuti munzvimbo zhinji dzinogara veruzhinji mangwanani chaiwo kubva kuma6, 7, 8, 9 vanhu vanenge vakazara mumigwagwa vakamirira chingavatakure nekuda kwekuti hakuna makombi uye kuti vanhu vari kutyirawo utano hwavo wemaprivate cars washoma wari kumira kuti watakure vanhu nekuti mutemo welockdown uri kuti mumotokari diki munofanirwa kuve nevanhu vairi chete. Saka vanhu ava vanenge vari kuenda kumabasa kwavo, mabasa akanzi ari official anobhadhara mataxis, but hakuna mabhazi acho ari kufanirwa kutakura vanhu. Panguva yekudzokera kumba manheru vagari vazhinji vari kutambudzika mukati meguta, mukati menzvimbo dzavanoshandira. Vazhinji wave kufamba nzendo dzakati rebei kuti vagone kusvika kumba.
Tiri kunzwawo kuti kuungana kwaakuita vanhu munokwirwa mabhazi kwaakuita kuti vasa tevedzere mitemo ye social distancing zvinove zvinoisa vanhu panjodzi yekutapurirana chirwere cheCOVID-19. Munotiwo nekuungana kuri kuita vanhu uko?
Kuungana kuri kuita vanhu mukati nemarengi wakamirira mabhazi eSupco mumazuva rovira vanhu vakugadzirira kuenda kumba kuri kunyanya kukonzereswa nechikonzero chekuti mapurisa nemasoja vakazara kumaroadblocks vanenge vakamira, asi mumarengi hamuna kana weutano kana mapurisa kana masoja ari kubatsira, kana weminisipal police vari kubatsira vanofamba kuti wange wakamira zvakanaka, even zvekuti weutano wachiitawo random testing yevanhu kana kucheka matemperatures evanhu pavanenge vakuenda vakaungana kudaro, is a part of control measures. Saka mazuko kana achinge ari mashoma vanhu vanowandisa vachimirira nguva yekuti vazoende kuma.
Ko iwo urongwa hwekuti mabhazi nemakombi vanenge vachida kutakura vanhu vange vachienda pasi pezupo, imiwo sevagari muri kutambirawo sei urongwa uhwu?
Vagari vazhinji vatakataura nawo mushure mekunge hurumende yapa chiziviso chekuti vanhu vemakombi vanofanirwa kunyoresa makombi avo kuti awe pasi pezupo, vari kutizivisa kuti idanho rakanaka ratorwa nehurumende ngekuti rinobvisa mahwindi matautsi ange achishungurudza nzvimbo dzekutakurwa.
Vanga vari mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Chumba vachitaura vari parunhare vari muHarare neStudio 7. Nhengo dzeparamende dzaungana nhasi kuHarare International Conference Center pamusangano usina kupindwa nenhengo dzeparamende dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitirwa kuHarare International Conference Center uyo usina kupindwa nenhengo dzebato guru rinopikisa reMDC, mutauri weparamende Advocate Jacob Mudenda vazivisa kuti paramende ichatanga kuita basa rayo resesvondo rinouya, kusanganisira kuita misangano neveruzhinji kuti inzwe pfungwa dzavo pamusoro pemabhiri pamwe nedzimwe nyaya dzakakosha. VaMudenda vatiwo makomiti ese eparamende achatanga kuita basa ravo pachitevedzwa gwara rekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavhairas uhwo hunokonzera chirwere cheCOVID-19. Vati pari zvino makomiti masere chete ari kuongorora zviri kuitwa nehurumende pamusoro pechirwere cheCOVID-19 ndiwo chete ari kuita misangano. Vatiwo nekuti muNational Assembly hamuna nzvimbo dzinokwana kuti nhengo dzedare iri dzigare dzakapadzana mita imwe chete sezvinodiwa pasi pemutemo wekudzivirira coronavhairas, dzimwe nhengo dzichatevera zvinenge zvichiitika mudare dziri kunze kwedare. VaMudenda vati zvakakosha kuti nhengo dzese dziuye nemichina yechizvino-zvino kana kuti matablets adzakapiwa neparamende kuti dzikwanise kutevera zvinenge zvichiitika dziri kunze kwedare, asi dziri panzvimbo yadzichagadzirirwa pamuzinda weparamende. Kunyange hazvo nhengo dzeMDC dzisina kuya kudare, nhasi dzichitsutsumwa kudzingwa kwakaitwa vamwe vavo na mudare iri svondo rapfuura. Vanokokera nhengo dzezanupf mudare iri vapopuraito garepi vati vachaenderera mberi nebasa zvisinei nekuramwa kweMDC.
Hakuna kana varunokanganisa basa reparamende, isu tine vanhu vanokodzera pamutemo vatingati koramu vanoita kuti tipinde mberi nebasa ratakatumwa navanhu paramende. Saka vamwe vangasaona kukosha kwavanhu vakavavhotera ndosaka vasingauya havo, asi isusu basa rezimbabwe tinenge tichitoenda mberi naro.
MDC yakabuda nechisungo chekuti nhengo dzeparamende dzayo hadzisi kuzoenda kuparamende kunoita basa zvichitevera kudzingwa kwakaitwa muzvare Tabita Kumalo vaCharlton Wende vaProsper Museami pamwe naamai Lillian Timvias muparamende neMDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe. Mutemo unoti dare National Assembly rinokwanisa kugara nekuita basa kana paine nhengo makumi manomwe chete uye ZANU PF ine nhengo dzinodarika mazana mazana maviri mudare iri. Gurukota rinoa nezvemutemo neparamende vaziyambi ziyambi vati rimwe biri rinotarisirwa kunzikwa nechimbi chimbi ibiri rekusandura bumbiro remutemo yenyika reconstitutional amendment bill number 2 pakambomira paramende basa muna kurume nekuda kwecovid 19 paramende yainge yatoronga misangano yekunzwa pfungwa dzeveruzhinji pamusoro pebiri iri mumatunhu ese munyika mune monyaya dare pamusoro nhasi rapa mutongo wekuti bazi rinoona nezvematunhu nemadhorobha pamwe nekanzuro yegoromonzi vamire kuputsa misika nezvitoro zvevanhu zvinonzi zvakavakwa zviri kunze kwemutemo kudomboshava. Izvi zvinotevera chikumbiro chakakwidzwa kudare iri nesangano revagari vekudomboshava redomboshava Residence Trust. Kweta redomboshava Residence Trust vao beshava vaudza Studio 7 kuti bazi rezvematunhu nekanzuro yegoromonzi havana kupikisa chikumbiro chedomboshava Residence Trust.
Chakadaro magweta anga achimiririra veloka government nemagweta anga achimiririra Goromonzi vauyawo vakazoti aiwa isusu takanyengerwa pana anga akatudza kuti mataredzi mhosva anga akati makasununguka kupwanya zvino izvi nokudaro vazobvuma kuti chokwadi zvavanga vachiita zvazviri kunze kwomutemo saka tazopuwa gwaro nedare inova court order inovarambidza kuenderera mberi vachiita zvinhu zviri kunze kwomutemo.
Sachigaro wedomboshava Residence Trust vatonderai murape vaudza Studio 7 kuti vanofara nemutongo wedare uyo vati wabatsira kumisa kuparadzwa kwezvinhu zvevagari vari kutambura.
Kudomboshava kumusha hachigone kuti kanzuru inouya pazvivakwa zvatakavaka yosarudza chimwe chete yoti ichi hachisi pamutemo zvimwe zvinhu zvese ichisiya zvakadaro. Zvanga zvaenda nepamwe vanhu vanga vachifa nemaBP, vanhu vanga vachifa neshuga, vanhu vanga vachifa nestress. So tiri kufara semaresidents kuti aiwa Mwari wakanaka.
Mutongo wapiwa nedare uyu wakafanana nemimwe yakapiwa nedare iri masvondo apfuura mushure mokunge vagari vekumadhorobha akaita sechitungwiza chinoi neEpworth vaenda kudare iri vachikumbira kuti rimise kupazwa kwemisika nezvivakwa zvavanotengesera zvinhu senzira yekudzivirira pararira kwecovid 19. Makanzuro akawanda akatanga kuputsa misika nezvivakwa zvakavakwa zviri kunze kwemutemo mushure mokunge hurumende yaudza makanzuro kuti atore mukana wekuvharwa kwenyika kuchenesa nzvimbo dzekutengesera kuitira kuti dzisaparadzire utachiwana hwecoronavirus. Asi dare repamusoro rinoti izvi zviri kuitwa pasiri kutevedzwa mitemo yemakanzuro inoti vanhu vanofanira kupiwa nguva yekuti vabvise zvinhu zvavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Komiti yesangano remubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community inoona nezvematongerwo enyika kudzivirirwa pamwe nekuchengetedzeka kwenyika kana kuti SADC Organ Tracker on Politics, Defense and Security yasangana muHarare nhasi ichizeya nyaya yematororo anonzi anetsa kuMozambique. Mutoro wedu enau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano uyu uyo waitirwa paState House muHarare nhasi, mutungamiri wenyika uye varisachigaro wekomiti iyi vaEmerson Mnangagwa vati zvakakosha kuti muMozambique muve nerunyararo, vachiti chitororo chiri kuitwa ikoko chinogona kukonzera kusagadzikana mudunhu reSADC pamwe nepasi rose. Vachiverenga gwaro rezvabuda mumusangano uyu, gurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika vasibusiso moyo vati Troika Organ on Politics, Defense and Security SADC ibvumirana kuti nyika dzemuSADC dzibatsire Mozambique kurwisana nematororo. Zvichakadai, mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance Valuku Tamborinyoka vati Zimbabwe ikodzere kutaura zvechitororo chiri kuitwa kune dzimwe nyika, vachiti hurumende yava Mnangagwa iri kuita chitororo kuzvizvarwa zvenyika zveZimbabwe.
Zvimwe zvenyaya iri kutivhundutsa ndeyekuti vaMnangagwa vagone kuita chia wetroika organ vachidiscussa nyaya dzekuMozambique, iyo hurumende yavo iriyo the biggest threat kusecurity yema citizens yemuZimbabwe. Tukutaura nenyaya yekushungurudzwa kuyamwe vamunyatso wakaitwa vana Cecilia Chimbiri, vana Honorable Joana Mamombe naana Letsai Marova. Hurumende yavamunangagwa ndiyo iri pamberi pekuita zvigevenga zvokuvhundutsa nekukonzera mhirizhonga nekuvhiringidza security yevana yeZimbabwe. Saka ivava vagone kutaura nenyaya yesecurity yemuSADC, iyo security yemacitizens avanotungamira iri under threat from his very own government.
Zvichakadai, vamoyo vatiwo musangano wekomiti yeSADC watarisawo zviri kuitika kuLesotho, uku mutungamiri wehurumende yeko vaThomas Tavani vasiya basa vakakurudzira kuti kuchinjanwa kuchaitwa masimba ikoko kuitwe pasina ropa radeuka. Musangano wetroika waitwa nasi, waitwa zvechimbi chimbi pachikorwa mutemo wekuvharwa kwakaitwa nyika dzevatungamiri vanga vari pamusangano uyu nekuda kwechirwere cheCovid-19. Vapinda musangano uyu navamunangagwa ndiva Edgar Lungu vanove mutungamiri weZambia, vamokwitsi Mosisi vanove mutungamiri weBotswana, pamwe nemutungamiri weMozambique vaFilipe Jacinto Nyusi, avo vakokwa nekomiti iyi kuti vaizoitorera mamiriro akaita zvino kuMozambique zvichitevera musangano wavakaita navamunangagwa kuchimoyo mwedzi wapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe raparura mari itsva yemadhora 10 nhasi senzira yekurerutsira veruzhinji vari kunetseka zvakanyanya kuwana mari mumabhanga. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti uku kunenge hako kupedzera matombo panana DD idzo hanga dzichauya nekuti dhora remunyika riri kudonha zvakanyanya. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Kunyangwe hazvo hurumende yakatara uremu hwedhora remunyika ichiti rinofanira kutengeswa nemari inosvika madhora makumi maviri nemashanu zvichienzaniswa nedhora rimwe chete rekuAmerica kana kuti 1:25. Mari iyi nhasi iri kutengwa pamukoto apo inowanikwa nyore nemadhora makumi mashanu nemashanu kana kuti 1:55. Izvi zviri kureva kuti mitengo yezvinhu munyika icharamba ichikwira zvakanyanya sezvo vemabhizimisi vakawanda vachiwana mari yavo pamukoto. Kukwira kwemitengo yezvinhu kunoreva kuti mari dzaparurwa nhasi naGovernor weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya idonwe mugwenga sematauriro enhengo yeZANU PF vari nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Muponda.
Vanhu vachiri kuita zvokutengeserwa mari mumastreets ari kunzi mapercentage aya yekuti kana iwe ukatumidzirwa kana kuti $100 kuEcoCash unonopiwa iri $60. And the dambudziko iro kuti rinyatsogadzirika, Reserve Bank needs to do a bit more than what they are proposing to do. Vari kuti pari kuuya ma-$10 nema-$20. Asi dai pasvika mari yakwanisa kusvika pa-$200 yakabatana. Tinofanga tine $50 yakabatana, $100 yakabatana ne-$200 yakabatana, sezvakaita South African rand. Because kana South African rand is stronger than the Zimbabwean dollar. Therefore, we should have a circulation currency. At least yakada kufanana ne South Africa. Ndozvinoreva izvo kuti munhu akapinda mubhengi payapaya anofanira kuti akati aroda kutora 10,000. Nekuti kukatasa 10,000 yacho hapana zvakawanda zvaichanyatsoutenga nekuti mari yedu yadzikire yatingati depreciation yaya.
Vakurudzirawo kuti vanhu vashandise nhare mbozha mukutenga zvinhu kuitira kuti vasade mari yakawanda.
Ngatifanire kuramba tichiramba tichi-encourage kushandisa yatinoti mobile money kana electronic money, iyaye swiping kana EcoCash nenhingi ngazvikurudzirwe such that it's more acceptable widely. Maprices eCash neEcoCash ne telecash ne one money ne zipit price inofanira kunge yakafanana. Ipapo ndopo kuti financial intelligence in the Reserve Bank inofanira kunge ichimonita ma retailers ari kuita inotino multi tier pricing.
Mashoko avamuponda atsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara.
Mukuisoma ya denomination notes uko zvakureva kuti money supply munyika yakutokwirawo ne about 600 million Zimbabwe dollars inowendo mari icha introduceka in terms of my new higher denomination notes. Zvinogona kuita kuti mitengo yezvinhu irambe yakungokwira nekuti makawedzera money supply munyika, economy isiri kuwandudzika. Zvinoita kuti mitengo yezvinhu ikwire, yatinoti pachirungu too much money chasing too few goods. Trimu chronic high inflation and kuiswa kwemari nyowani uku kunogona kuita kuti mitengo yezvinhu irambe ichikwira tozopedzisira takusangana nematambudziko ehyperinflation zvatakamboita muna 2008. Ende pari zvino pane pressure kuhurumende kuti inge ichiwedzera uwandu hwemari muekonomy wachiedza kurwisana nematambudziko aunzwa ne COVID-19.
Mumashoko kuvatori venhau, RBZ yakati madhora 10 anotanga kutenderera nhasi, makumi maviri otanga kutenderera muna chikumi. Bhanga iri rinotiwo vanhu vave kukwanisa kutora mari kumabhanga inosvika churu chimwe chete kwete madhora madhora mazana matatu pavhiki sezvanga zvichiitwa kare. Gore rapera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakati vainge vodzora dhora remunyika sezvo zvisina chimiro chakanaka kuti nyika ishandise mari dzevamwe, vachiti dhora iri raizodzoka nekuti kuramba nyama yechidembo hunge uine tsuro.
Kana wachida nyika yekwako, indaro zvenyika yekwako.
Asi vamwe vari kuyambira vamangudya kuti kumunga hakuna ipwa, nekuti izvi zvakamboitwa nevaimbova governor weReserve Bank of Zimbabwe vaGideon Gono, vanhu vakaguma votenga chingwa nemari yakazara mubhara sezvakamboitikawo kunyika yemaJeremani makore apfuura. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu. Katirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu dzinoti panguva iyo nyika yakavharwa, vanhu vanokurudzirwa kuti vagare mudzimba senzira yekudzivirira chirwere checovid-19. Murwiri wekodzero dzemadzimai uyezve vari mukuru wesangano reRoots Africa muzvare Beatrice Savage vaudza Mike Hove weStudio 7 kuti sesangano rinorwira kodzero dzemadzimai, nyaya yavanonyanyoshungurudzwa nayo zvikuru ndeyekumbunyikidzwa kwevanhukadzi.
Personally, I've witnessed madzimai akanga arongedza musika kuGlenview. Ndanga ndaenda chinoita mafood distribution kokonga arongedza musika. Mandakaona vachitotorerwa zvinhu zvavo vachirohwa. Ndikakurukura nemasex workers vakataura kuti panguva ino yelockdown, because of my travel restrictions, mapurisa ari kuti akavabata vari kuti vavape bonde pachena semuripo wekuti mhosva dzavo dziregererwe. So zvinhu zvatisingakurudziri sesangano, zvatinoti hurumende inofanira kuzvitarisisa. Munguva dzino dzinoitika mapandemics akaita seCovid-19 ipapa, ndopatiri kuona kumbunyikidzwa kwevanhu, kushungurudzwa kwevanhu and kodzero dzevanhu dzisingachengetedzwi.
Takamboita hurukuro mukatudza nezveshelter yamuinayo yakanangana nekubatsira vanhukadzi vane kodzero dzavo dzekumbunyikidzwa. Pane vanhu vati vauya here vachitsvaga rubatsiro?
Hongu, pari zvino tambira vanhu vakuru, madzimai nevasikana vechidiki, vamwe vakabatwa chibharo, vamwe vakarohwa nemapadza, vamwe vakanyadziso dzakawandisa kushungurudzwa chaiko, vauya mushota vanosvika 31. And titori nemadimands akawanda evamwe vekuti vari kutokumbira rubatsiro vari kunana gokwe, vekuti hatisi kutokwanisa because zvinoda mari yekuti tivatakure kubva ikoko kuti vauye kushota.
Mune zvimwewo here zvirongwa zvakanangana nekubatsira vanhukadzi vane kodzero dzirikumbunyikidzwa?
Hongu, hatisi kunguva pape kugara chete. Pane vamwe vekuti hatisi kukwanisa kuvapa kuti vauye kuzogara. Tiri kuvabatsira neyatingati psychosocial support and counseling. Tine makansela edu ekurutsu nemamwe masangano akasiyana-siyana ari kushanda panguva dzino dzelockdown, vakaita sekuna adult rape clinic, vanazwala, vari kubatsira vanhu panhare ipapa pakuti munhu asiri kukwanisa kuuya but achida ruzivo, achida kuzati oita sei, anogona kubatsirwa kuti awane ruzivo runoita kuti abude musituation iyoyo ari kumbunyikidzwa.
Vanga vari muzvare Beatrice Savage, murwiri wekodzero dzevanhu zvikuru dzemadzimai, uyezve vari mukuru wesangano reRoots Africa. Vanga vachitaura vari parunhare vari muHarare naMike Hove weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Toku ngati kurukurei pa VOA show na maswera sei hama dzangu mati mana ayo pasi rese kwa mori kwakasiyana siyana stream uno muzvishavane aiwa nhau yekorona iyi tikungoinzwa kune mamwe matunhu edu emuZimbabwe kunana Harare Bulawayo maShonaland kumusoro ikoko Midlands hatisati tanzwa edu kana kesi imwe chete. Uye mukati medhorobha redu inongova njake njake vanhu vari kufamba waita chake ukatosvikamo ukaona unobva watongofunga kuti lockdown inenge yatopera iyi takasununguka muno tiri kutengesa zvitengesa zvataiti nazvo kuno kuzvisava nekuchakanaka chose panhau yecoronavirus asi tinoramba tichingoti minamato ngatizvichengetedzei nezvinotaurwa panhau yeutano geza maoko maface max social distance tichengetedzeke neutano hwedu panguva yekorona ino iyi
ndini amiko Nesbet Munjanja ndiri kumaputo zvangu tinacho chirongwa chekuti tidzokere kumusha mbasi yakamiramira chaizvo saka kutaura kuti ukatiuita izvozvi mabhazi akatotimirira patinopinda napo pabhodha apa pachikwarakwara pasango bhodha post pandone mazipuko matatu aripo izvozvo akatimirira saka mangwana vamwe vedu vari kutopinda parod vane urongwa hwapera vamwe tichiri kumiramira otherwise mandi ndinofunga tinopindawo munzira asi embasi yakatibatsira zvikuru taakutofambawo kuenda kumba tenge tatambura kuno kuti avharirwa kuno kusingafambike of course kuno kwakunani tenge tichishanda zvedu but kumba home is always best tatenda.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ini ndini Mike Hove. Ngatisangane muchirongwa chedu cheve chidiki, chirongwa The Connection, nasi manheru na 8 PM. Nasi muchirongwa tichange tichiita hurukuro nezvedanho remutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekuwedzera nguva yekuti vanhu vakawanda varambe vachigara mudzimba kuedza kurwisa chirwere checoronavirus. Asi vaMnangagwa havana kutaura zuva chairo richapera chirongwa ichi, kunyangwe vakavimbisa kuti vanenge vachiongorora mamiriro ezvinhu mukati memavhiki maviri oga oga. Muchirongwa chedu tina chiremba Dr. Tinotenda Simemeza vachataura nezvenyaya dzeutano. Munyori mukuru wemusangano revadzidzi reATUS vaRobson Chere vachataura nezvedzidzo. VaHope Ndlovu vachataura nezvekushanyirwa kwenyika. Uye mukuru wemusangano rinorwira kodzero dzemadzimai muzvare Beatrice Savage. Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi nhasi manheru na 8 PM apo ini Mike Hove weStudio 7 ndichange ndichitaura nevechidiki ava.
Muchirongwa cheThe Connection na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus takatarisa kune vechidiki. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vabatwa necovid-19 muZimbabwe vasvika pamakumi mana nevatanhatu uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana, asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo yaitwa nhasi. Kurambidzwa kushanda kwemakombi pamwe nemabhazi asiri pasi pekambani yemabhazi yeZupco kunonzi kwave kukonzera matambudziko ekushayikwa kwechokufambisa. Nhengo dzeparamende dzaungana nhasi muHarare kuHarare International Conference Center pamusangano usina kupindwa nenhengo dzeparamende dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 19 inkwenkwezi 2020 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje inani lasebehloliwe ukubana baleziwane le-COVID-19 loba hatshi eZimbabwe lokhu laqhamukayo selizinkulungwane ezingamashumi phose amathathu 29,227 abale-COVID-19 emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezinhlanu 4,805,210.
Lapha empilo namhlanje silethe ama sanitizers, ama goggles, ama yonke PPE, yonke ama mask lokunyo kunjiyana le bottle.
Namhlanje abesibhedlela sempilo kobulawayo batholiswa usizo lwempahla yokuzivikela ekubambeni igciwane le-COVID-19. Ngabenkampani yencingo eyethelo 1 net 1.
Yikhuphela amazwe asentshonalanga. Behlala bekhuluma ngezitshezi ngoba bayabona ukuthi kulobuqholo embusweni lo owezana uphiwe. Abantu abaphikisa uhulumende baqakathekile batshengisa uhulumende ezinye indlela ezombuso abangasezi bazibone bebodwa.
Iningi labantu likhuthaza ukubunjwa kwequla labazimeleyo bakwamanye amazwe ukuzoqhuba uphenyo lokudingisisa ukuba ngubani oqondisa umkhuba wokuthunjwa kwabantu mahlayana elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebehloliwe ukubana balegciwane le-COVID-19 loba hatshi eZimbabwe lokhu laqhamukayo ngombimbitho lonyaka seliqonge laya kwabazinkulungwane ezingamashumi phose amathathu 29,227. Asebefunyenwe be-COVID-19 eZimbabwe lokhu bengamashumi amane lasithupha 46 kwasinda abalishumi lathoba mnembili 18 okwamanje abagulayo labo lokhu bengamashumi amabili lane 24 labulala abane. Emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 sebeyizigidi phose ezinhlanu 4,916,991. Kuthi asebebulewe yileli gciwane emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezedlula ezingamakhulu amathathu 320,560. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi phose ezimbili 1,922,327. Imazwe nawezwe kazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamashumi edlula ayisitshiyagalombili 88,172. Asebefunyenwe beligciwane leli eselibulele inkulungwane phose ezintathu 2,834 kwasinda inkulungwane ezidlula amashumi amathathu 33,863. Izakhamizi zeMandebeleni ziveza imibono ehlukileyo ngomsebenzi wokuhlolwa kwabantu ukuba balegciwane le-coronavirus loba hatshi ngesikhathi ilizwe liku-lockdown. Abantu bakhala ezimathonsi ngokusebenza kwahulumende ekumelelaneni le-COVID-19 bethi akukhanyi ukuba ngempela uyalwisana lalo umkhuhlane kulo mhlubu lo welizwe. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Isiphathamandla sesibhedlela sempilo Central Hospital uDokotela Solwayo Ngwenya uchaza abakwenzayo esibhedlela ekwenqabeleni ukumemetheka kwe-COVID-19.
Ikho coronavirus testing eyenzakala lapha esibhedlela sempilo. Sitesta abantu abasebenza khonapha omongikazi labo dokotela labanye isebenzi zesibhedlela. Siphinde kuhlolwe abantu izigulani lazo ziyathestwa i-COVID. Asikatesti abantu jikelele. Ilebhu le khona lapha i-National TB lab yiyo eyenza i-COVID. Bebengani sebemile ukutesta kodwa hhayi kuliviki baqalile njalo ukutesta i-COVID le. Okwakathesi izinto zonke hhayi zikhanya zihamba kahle. Siyabonga.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo olwela amalungelo oluntu engunobhala jikelele we-ibhethu likaZulu uthi awukhanyi umsebenzi kahulumende wokumelana le-COVID-19 emandebeleni.
Akwenziwa nguhulumende nge-COVID akukho. Akula nto eyenzayo emandebeleni ngaphandle kokuthi sithele ama-statistics abantu abatestwe, very few people abatestwayo, but ngahlalulandeli akukho okunye okwenziwayo. Abantu badubeki ngenxa yodubo, abantu can't even maintain social distance ngabantu bonke banjengezinja emabhimu badinga ukudla. So mbona ngazathi akukho esingathi uhulumende yakwenza ukuncedisa abantu. Izalukazi ziyadubeka, abantu nje bagcwele indawana yonke badinga okungabaphilisa, and khonoko umkhuhlane uyaspreada, but you can't tell ukuthini bangaka abantu abatest aba-affected ngoba i-testing yethu ilong.
Isakhamuzi sekhezi umnumzana Whiteman Moyo uthi abatholanga imfundiso eyeneleyo ngamamaski.
Isigqoko sobuso sihluphile ngapha ngoba mawuthi uyafika kwenye indawo uthole ukuthi abantu abafakanga imaski, ngale bafakile imaski, uthole ukuthi 2% ifakile, i-80% ayifakanga, and so forth. Kulezi mfa ezingu-2 lapha, imfa yokuqala ngeyomkamalumam, kodwa-ke nithe iyakhangela sibile ngathola ukuthi hhayi vele nje abantu into le okuthiwa yimaski abakayibambi, hayi bahamba ubuso busegcekeni sibili njalo abagqize qakala.
Isakhamuzi seMathebeleland South umnumzana Ndodana Moyo uthi uhulumende akacaci ngemibiko ye-COVID-19.
Phezu kwe-information ayifihla ngabomo engafuni siyazi, efana lokuthi kunje khathesi asikwazi ukuthi imtshina yokutesta mingaki ezibhedlela zakithi kubompilo UBH langaphingaphi. Asikwazi ukuthi okuncedisa ukuphefumula ezama-oksijini khona silakho kumbe kasilakho.
Lisiyatshona ilanga izolo, ugatsha olubona ngezempilakahle lokondliwa kwabantwana luveze ukuba ezweni kulabantu abangama-46 abahlolwa bafumanwa belaleli gcikwane, abali-12 bengabakobulawayo, kuthi oyedwa engowemathebheleland North, kuthi ezansi emandebeleni akukabi lo muntu ohlolwe watholakala elaleli gcikwane. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje lamhlanje abesibhedlela sempilo Central kobulawayo batholiswe usizo lwempahla yokuzivikela ekubambeni igciwane le-COVID-19 kanye lolokuthi bagejelwe umgodi wamanzi oluvele kunkampani yengcingo iYetel 1 Net 1. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba njalo.
Isiphathamandla sempilo Central Hospital uDokotela Solwayo Ngwenya uthi bamukele ngenjabulo usizo lwezembatho zokuzivikela abazitholiswe yiTel 1 leNet 1.
Namhla sithole i-donation evela eTel 1 leNet 1. Sithabe kakhulu ngoba babe kuzosipha izembatho ezigqokwa ngabantu nxa beselapha umuntu ole-coronavirus. Izembatho lezi zizanceda kakhulu ukuthi izisebenzi lathi khonapha singaze sazuza i-coronavirus nxa siselapha abantu. Siyemukela kakhulu ukuthi izembatho ezikhanya zinani sebe okuthabisayo kakhulu. Yikho sibonga kakhulu abantu beTel 1 leNet 1 ngemizamo le abasizama ngayo.
Unkosikazi Elmer Dube, umqondisi weNet 1 kobulawayo, uchaza isipho abasiphe isibhedlela sempilo.
Thina sibone kungcono ukuthi sibuye ngapha empilo sizodonata. I-donation yethu nxa sikhangele overall as a company siyifaka ku-$10 million. But not from Pilo only. Lokhu kuhlanganisela zonke ezinye izibhedlela lamanye ama-donations esizawayenza umhlaba wonke jikelele. Lapha empilo namhlanje silethe ama-sanitizers, ama-googles, yonke i-PP, yonke ama-maski, lokunye okunjeyana lebhoso.
Umqondisi we-Tel 1 ezansi yelizwe umnumzana Wing Sibanda uthi kuqakathekile ukuncedisana lohulumende empini yokulwisana le-COVID-19.
kulesifiso sokuthi sincedisane lo hulumende ngokuncedisa izibhedlela ekuvikeleni abasebenza ezibhedlela kumkhuhlane lo obhokileyo kulezi nsuku we-COVID. Sihlanganele ekuthengeni i-protective equipment, sahlanganela njalo ekudrilleni ama-boreholes okuncedisa ukuthi amanzi abe maningi ezibhedlela lezi esebenza kizo.
Amankampani ambalwa, inhlanganiso ezizimeleyo lozulu sebethe baphuma ijumo ezweni behamba betholisa izibhedlela impahla zokuzivikela ekuthelelweni umkhuhlane we-COVID-19 ekusebenzelaneni lohulumende emizameni yakhe yokumelana lokumemetheka komkhuhlane lo osuthethe imiphefumulo yabantu abaningi emhlabeni jikelele njalo kungakatholakali umuthi wokuwelapha. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uzulu weZimbabwe uveza insolo enkulu ngokwanda kwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu mahlayana elizweni lokungalandelwa kwemithetho lapho umuntu ethe wadala icala. Iningi likhuthaza ukubunjwa kwequla labantu abasebenza bezimele bakwamanye amazwe ukuzoqhuba uphenyo lokudingisisa ukuba ngubani oqondisa lezi zika zokuthunjwa kwabantu mahlayana. UMavis Gama weStudio 7 usethulela lolu daba.
Linkuthazo iza ngemva kokuthunjwa kwenkokheli yabasakhulayo be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, abagoqela ummeli weHarare West edale lephalamende unkosazana Joanna Mamobe. Abathunjwe bakhahlanyezwa ngabacatshangelwa ukuthi ngabadlelana lohulumende weZimbabwe. Lokho kwenzakala njalo sikhathi sinye kuphuma imibiko yokuhlukunyezwa kwabomampofu uNtombizodwa loNokuthula baseCoventry Park kobulawayo besetheswa umlandu wokwephula iziqondiso ze-lockdown. Kuvele njalo imibiko yokuhlukunyezwa kwesiphathamandla senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, RTUZ, unkosikazi Mo Blessing Nyambara, okhokhela uhlangothi olubona ngezokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazane labesilisa lenhlalakahle yamalunga alenhlanganiso. Unkosikazi Nyambara ubikwa echaywe ngabakubutho abekade begqoke impahla yomsebenzi kanye labekade begqoke amasudu, esetheswa umlandu wokutshotshozela uZulu ukuvukela uhulumende kuvidiyo yakhe ayenzileyo ukutshengisela ukukhathazeka kwakhe losekelo kwabathathu abathunjiweyo bahlukuluzwa abe-MDC. Umnumzana Masimba Manyanya waseGoromonzi ophatheke emikhankasweni yokulwela ilungelo loluntu njalo eyingcwethi kwezomnotho uthi le yimpi ephakathi kwabalutshwana abasuthayo labayanga.
I think many of the people in the army and many of the people in the police as well.
Iningi lalabo abakubutho lalabo abasesipholiseni kungabayanga njalo bezulala loZulu njalo kabawelelani nalokho okwenzakala elizweni khona manje. Laba bantu abasetshenziswa ukuthumba abanye ngibona kungabantu abaseduze labe ofisi kamongameli kanye le-ZANU-PF. Kuliqembu lababulali leli njalo iqiniso yokuthi sesililizwe lezigebengu elisebenzisana nohlangothi oluthize olutshoyo ukuthi kuyini okumele kwenziwe ukuhlukumeza uZulu.
Ingcwethi ecubungula inhlalakahle yabantu umnumzana Rejoice Ngwenya uthi okwenzakalayo elizweni kuveza ungazimiseli wahulumende ukuhlonipha imithetho yokulondoloza ilungelo loluntu.
Yikho phela amazwe asentshonalanga behlala bekhuluma ngezijeziso ngoba bayabona ukuthi kulobuqholo obuthize embusweni lo weZANU-PF. Abantu abaphikisa uhulumende baqakathekile, batshengisa uhulumende ezinye indlela ezombuso abangasoze bazibone bebodwa. Ye, kungenzeka ukuthi kuyephula umthetho lapha nalaphaya, kodwa akusadingi phela ubugebengu. Omamama abathathwa ku-roadblock bayevelelwe esitokisini sebenikezwa izigebenga. Kutshengisela ukuthi vele abantu beZANU-PF laba abazwisisi into zombuso lo.
Ukhuthaza ukubekwa kwemithetho ongwenya enqabela ukuthunjwa kwabantu ngendaba eziqondane lezombusazwe.
Isadec le-AU balayo imithetho yakho namaprotocol. Ngibona ngathi mina iParliament yethu kukakhulu laba abahlala kuParliament abaphikisana lohulumende. Ngabachasise babone ukuthi imithetho evimbela ukuthunjwa kwabantu iyaqiniswa.
Abamabandla ezombusazwe yaphikisayo agoqela ele Democratic Party DP elikhokhelwa ngu-Dr. Urayai Zembe, labo bathi bakhathazekile ngalezi zehlakalo ilizwe liphakathi kwe-lockdown.
Because these abductions and tortures are really coordinated by agents of state.
Ngoba lokhu kuthunjwa lokukhahlanyezwa kwenziwa ngendlela ehlelekileyo ngabezomvikela. Siyazi ukuthi abezomvikela kuzinhlangothi zikahulumende, njalo ukuthunjwa kwabantu lokhu kuphathelane lezombusazwe. Into yakuqala engasiza kulokhu kuyikuba uZulu abe ngohlala eqaphele sonke isikhathi ngokwesibanga esiphezulu. Lokhu kuzosiza ukwenqabela lokhu kuthunjwa lokukhahlamezwa kwezizalwane.
Umphathintambo wendaba zasekhaya uMnumzana Kazembe Kazembe uthembise ukuba luzakwenziwa uphenyo lokudingisisa ukuthunjwa lokuhlukunyezwa kwamalunga amathathu awe MDC la.
We can assure you that no one is above the law. We will investigate this case.
Akekho ngaphezu komthetho. Sizoluphenya lolu daba. Nxa kungavela ukuba wenzakala lokhu kuthunjwa kwalaba bantu, sizomdinga lo owakwenzayo. Lokhu sikuthembisa kuZulu wonke weZimbabwe ukuba amapholisa azokwenza konke okusemandleni abo ukuveza lokhu okwenzakalayo.
Kodwa uZulu uthi uzoyicela isivuthiwe ngoba zikhona ezinye izehlakalo elokhe kungaziwa ukuthi kuyini okwenzakalayo kulabo abathunjwayo, okubalisa owayekhankasela umbuso uqobo ekhokhela inhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square u-Itai Dzamara, olokhe engaziwayo lapho akhona lokuthi usaphila na loba hatshi, lanxa amapholisa athembisa ngaleso sikhathi ukuba ayezokwenza konke okusemandleni abo ukuluphenya lolu daba. Kodwa lalamhla uZulu engakaziswa ukuthi kuyini okwenzakala kuDzamara isimihlanu iminyaka selokhu wanyamalalayo. Inhlanganiso yomanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazane eye-Women's Coalition of Zimbabwe, WICOS, basole kakhulu lesi sika sokuthunjwa kwabesifazane be-MDC. AbeZimbabwe Human Rights Commission, ZHRC, labo baveze ukukhathazeka kwabo ngalesi sehlakalo besithi lokhu yikwephula isigaba 49 sesisekelo sombuso. Encwadini abayithumele abezindaba bathi sebeqalile uphenyo lokudingisisa okwenzakalayo lokuba ngobani abaqondisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Okwamanje wothi ngidedele uChris Gande ukuze asiphe udaba oluphathelane lezenotho.
Lanxa ibhanga lesizwe le-Reserve Bank lisithi imali entsha yesisindo se-$10 ibimele iqalise ukusetshenziswa lamuhla, iningi elixoxele Studio 7 belingakayiboni limali. Imali le ngeyake yasetshenziswa kuminyaka edluleyo. Ibhanga leli lalithe imali ezaqala ukusebenza ngesisindo se-$10 le-$20, kodwa namhla kuqale nge-$10. Kukhangelelwe ukuthi i-$20 izaqala ngevikezayo. Isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthenga lokuthengisa ezitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association, uMnumzana Michael Mdladlandiweni, uthi ngabe uhulumende uyaqinisa amabhizimusi ukuze kuthuthuke umnotho, hathi ukusungula imali entsha.
Angikayiboni le mali uhulumende othi izaqala ukusebenza namhla ziku 19 unyaka kaNcwabakazi 2020. Okuzayenzakala ukuthi umingito sokwenzakele ukuthi intengo yezinto isikhuphukile, sikhuluma kunje alabathengisa imali emsikeni nomnyama asekhuphukile ama rates abo, kuthengisa ukuthi imali leyi ayisoze iwedala umehluko ekuvuseni umnotho kodwa ke izabangela ukuthi izinto ziyale zikhuphuka siyaphambili abantu bethwala ubunzima. Ngomnakano wami bona ukuthi ilizwe lekalidingi ukuthi kube le mali efakwayo kodwa kudingakala ukuthi kusetshenzwe izinto zikhitshwe phandle zithengiswe ukuze kungene imali yekwelinye ilizwe imbeko yamanye amazwe njalo kuliwe lobugwelegwele lobumenemene obenziwayo emankampanini amakhulu.
Lokhu kugcizelelwe ngesinye isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri.
Baba Mr. Gande, imali le besingakayiboni njengoba bebethe khona iyaqalisa lamhla. Ngiyathemba by the end of the day ababe sebefike emabhenki babe sebeyibonile. But ngokubona kwami mina imali le ayilancedo ezalulethe ebantwini beZimbabwe. Ngoba eZimbabwe kulama problems amaningi such as ama prices elokhu ekhwela lawo. Lwe imali le nxa iwukuthi izavuka khona le izaletha ama prices ukuthi ebe lokhu ekhwela and then government akulalutho eliyenzayo ukuthi istop iprices le. Sesibuyela back to 2008 lapha into sezibheda lapha ikuyehluleka kwegovernment to the last degree ngaze beprinte how many billions and so many things but akuseze kwanceda ngalutho ngenxa yokuthi vele sebunzimeni ngaze beprinte imali enjani ngaze beletheni lapha ikuyehluleka kwelizwe le.
Ingcwethi kwezomnotho elizwe umnumzana Masimba Kutshera uthi ukudindwa kwemali le kuzabangela ukugugudeka komnotho elizwe i-inflation ngesilungu kuqhubeke phambili ngamandla.
Mina ngokwami angayiboni imali leyo kodwa ngizwa ukuthi kulabanye abenelise ukuyithola lamhla. Ngokubona kwami akulabubelo ukubuya kwemali leyo ngoba kuzengezelela ithuba elokuthi i-inflation ikhwele njalo kuzenza ukuthi imali yeZimbabwe iZimbabwe dollar yehle esisindweni sayo ngoba nxa sikhangele sizabona ukuthi ukubuya kwemali le kubangwe ngokuthi abantu bebethwala izimali eziningi ukuyothenga into ezincane kakhulu so ama new denominations lawa amakhulu ebesenza ukuthi abantu bethwale okuyimadlana okulutshwane uyothenga into ezingatholuthu.
Ibhanga le-Reserve Bank lalithe umuntu uvunyelwa ukuthatha imali engamadola angamakhulu amathathu ngeviki kodwa kusungulwa imali entsha sokuthiwa umuntu uyavunyelwa ukuthatha amadola ayinkulungwane eyodwa ngeviki. Kodwa iningi lithi imali le ilokhu ingeneli indleko zabo. Ngimele iStudio 7 ngoChris Gande ngise Washington DC.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270 laku 9885 kHz ku shortwave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930, 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Abakumsebenzi wokwethulwa kwezindaba eZimbabwe bakhuthaza uhulumende ukuba asungule imisakazo yenhlelo eziphathelane lezemfundo njengalokho okwenziwa yiSouth Africa. Omunye wabo uNkosinkhona Dibiti intethe lezindaba iyasungula umsakazo weCommunity Podium TV koBulawayo. UDibiti uthi njengoba iningi labantu elizweni lingenelisi ukusebenzisa ubulembu be-internet ukuqhuba izifundo, uhulumende kumele akhangelisise udaba lokusungula imisakazo ikakhulu eyezigaba ezakwethula inhlelo eziphathelane lezemfundo. Asimuzweni echasisa kabanzi kungxoxo ayenze lo Mike Hobe weStudio 7.
Izakhamizi sixoxisana lazo ziyabuza ukuthi izikolo zona zivulwa nini, ababhalayo kakhulu bazabhala njani. ama students lawo sokumele ukuthi bebone ukuthi bayalungiselela for imhloliso yena le njoba kuthiwa izaba khona ngoba emavingi nadlulileyo izimseke ibikhuluma ukuthi khona ama exams ka June a forwardwa nge 4 weeks okuhlupha abazali ukuthi abantwana bazasuka kanjani besiya kuma boarding school lapha abafunda khona bazasuka kanjani bese ezikolo zabo bese yabhalela le imhloliso ebantwaneni kuba nzima kakhulu uku prepare ama examinations usuwedwa usuzivalela ungasela umuntu ongambuza into ezenjakazana lezo ziba nzima kakhulu.
Kulezinye izikolo elizweni eseziqalile ukusebenzisa ubulembo be internet ekufundisweni kwabantwana besikolo, ukubona njani lokho?
Uhlelo lokuthi abafundi befunde ebulenjini be-internet luhlelo oluhle kakhulu, yikho lapha umhlaba wonke okhona. Kodwa mase sikhangela kwelakithi eZimbabwe sibonile abama-private schools sebeqalisile uhlelo lolo sebefunda kubo-Zoom, njalo abazali bayabhadala ukuthi bebe lohlelo lalolo, kusho ukuthi babe layo i-internet ezindlini njalo lalawo ma-gadgets okusebenzisa. Uhlelo oluhle kakhulu kodwa uhulumende o njengelizwe asikabi ready ukuthi silwamukele ngoba nxa sikhayela ama private schools malutshwane but iningi labantu lisezikolweni zikahulumeni njalo ngase sikhayela emakhaya kusho ukuthi nxa abanye befunda emakhaya kufundwa khonkana kungasidalela udubo olukhulu ukuthi laba abanye bayaphambili ngezifundo kulabanye abangafundiyo. Ungahlupha kakhulu ngoba ukuthola kwethu kuyachiyana kodwa besifisa ukuthi nxa i-learning isenziwa kayenziwe ngamntwana wonke athole i-opportunity ngale.
Kulabantu abakhuthaza uhulumende ukuthi aqale phela ukusebenzisa ama-radio kanye lama-TV stations ekufundisweni kwabantwana besikolo, awusitshela umbono wakho mayelana ngalokho?
Umbono wami uhlelo lwama-radio lama-TV lolu luhlelo oluhle kakhulu mase sikhangela ikakhulu abantu abasemakhaphaleni. Kungcono ukuthi kwenziwe ama-station akhangele kweze-education, singahlanganisi lalawo ama-station esivele sila. Kube lalawo education ukuthi umntwana abekwazi ukuthi ngalesi sikhathi kube kulokho ku-announcewa mchokotsho, ngalesi sikhathi sifunda lokhu, ngalesi sikhathi sifunda lokhu. Kube le program lapha abafundi abangabalayo ukuthi nca lami ngingumzali ngisithi laleli radio nyabe ngikwazi ukuthi laleli educational radio naleyana, and njalo noma i-lockdown kumbe isikhathi isifo lesi se-corona sesithe singathula kuba lula kakhulu imfundiso zonzana zikontinue.
Kuyini okufunakala ukuze sisebenzise ama TV kanye lama radio stations ethu ekufundisweni kwabantwana besikolo?
Nxa kube senza i-video based learning yonaleyo bencedise kakhulu abafundi, kube lama subtitles nga language yakhona naleyo izinto ezinjengazona lezo. So kusho ukuthi ama radio station lawo lama TV la abe senza okwe education, kusho ukuthi asoze fanane lenhlelo ezenziwa ku radio nje lenhlelo ezenziwa kuma TV nje ebe ngawe education. Uhulumende maybe engasisiza kakhulu uma engasebenza le Ministry of Information le Broadcasting Services ukuthi babone ukuthi inhlelo lezi singafika njani, ngoba singananzelela ukuthi kule report eyakhishwa yiPotras itshengisa indawo lapho kufunakala ama base stations okungela connectivity khona yabo umabona kude ngela ma connection yema radio elizweni lonke jikelele. So kungaba kuhle ukuthi qale singathi ngesikhiwa infrastructure development.
Unkosi Khona Dibithi intathele izindaba eyasungula umsakazo wecommunity podium TV koBulawayo. Lapho ke limuzwe ixoxa lo Mike Hobe owe Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Isikhathi sethu kasisavumi bakwethu, kodwa singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Lamhlanje abesibhedlela sempilo koBulawayo bathuthiswe usizo lwempahla yokuzivikela ekubambeni igciwane le-COVID-19 ngabenkampani yengcingo eyetel 1 net 1. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivulelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.